Tabatana nevamwe vashandi kwatanga takakokwa veZimbabwe Labour Centre tichitarisa urarama yakararama mwana waRobert Mugabe kuti kurarama kwavo ndezvipi zvavakaitira the working class ndezvipi zvavakaita panyaya yekugovewa kwezvenyaya yekuchienderana nevarombo nevanhu vanotambura saka ndonyaya yataswera tichizeya gungano rarakarongwa neZimbabwe Labour Centre kwataendawo nenhengo dzedu.
Musangano uyu wapindwawo here nemamwe masangano evarayiridzi?
Hongu tinevamwe vanobva kumasangano evamwe varayiridzi vanga variko kusanganisira mamembers atasangana nawo mamwe anga achibva kunana Progressive Teachers Union of Zimbabwe nevamwewo vatatina ikoko pamusangano iyoyo.
Tiri kuona vamasaraure kuti macherechedza zuva iri panguva iyo muri kuchema chema nemamiriro akaita upenyu hwavarayiridzi. Nyaya iyi maibata here pamusangano wamaita?
Panguva yandapiwa kuti ndipe hurukuru tatsanangura kutambura kuri kuita vashandi kunyanya maa ayo vari kurarama vachinonga svosve nemuromo vasina chekukwanisiro chekuti vangamhuri dzavo kuti vachitadza kurapisa vana vavo muzvipatara. Tichizivisa vanhu kuti musi wa 14 October maticha ari kuzomira kuenda kumabasa kusvikira nyaya dzedu dzagadziriswa dzekuti tiwanewo inotenga marinikwasa kuti tiraramewo sevanhu.
Kurarama mabasa kwamuri kutaura uko kwemusi wa 14 gumi guru kuchange kuchiitwa nevarayiridzi vese here kana kuti isangano renyu chete rine urongwawo?
Tichange tichikurudzira varayiridzi vose kuti vange vachijoina nekuti ndo zvinhu zvoga zvavasarirwa kuti vaite. Simba remushandi riri mukuru withdrawal labour yake. Veboka redu vose vachanga vasingaende kumabasa asi tiri kutarisirawo kuti munhu wese vekune mamaunions vachange vachijoina sezvo isiri struggle yematicha anoshanda nesu chete asi iri struggle yevashandi vose.
Musangano wamaita uyu vamasaraure wabuda here nezvisungo?
Chisungo chikuru chabuda ndechekuti vashandi ngatibatanei tichibva kwese chero kwatiri kubva kangave unoshanda kurailways ungade ungashande kuGMB chero kwauri kushanda uri tibatane pamwe chete tichangobatane chete nevanhu vari pabasa nhasi asi tibatane zvine vamwe vasati vawana mukana wekushandisiwa pamabasa tibatane nevamwe vari pamapenzeni vakadorega mabasa kuti tiite chinhu chimwe chete tiite chisungo chimwe chete chekuti tigwise kuti raramo yevarombo isimudzirwe raramo yevarombo ionekewo kuwanawo cheuviri chatingadye nemhuri dzedu.
Muchaita sei kuti zvisungo zvamabuda nazvo izvi zvisvike kuhurumende?
Zvisungo zvatanyanyobuda nazvo izvizvi zvisati zvasvika kuhurumende zviri kuda kuti zvimbosvika kuvashandi vose citizens vese ari munyika kuti vatange vambonzwisisa simba ravainavo iro. Kana tavanzwisisa simba ravainaro ndo simba ratiri kufunga kuti richabatanidzwa rozozivisa hurumende. Kana taakuenda kuhurumende tinenge taakuipa mainstructions ekuti tinoda kuti muite icho neicho tichiziva kuti tine vanhu vari kunzwisisa kuti hurumende inofanira kunge ichigadzira sei. Tinoona hurumende yedu haisi yekunyorera magwaro, haisi yekunyorera mapetitions, asi hurumende inoda kuti itoratidzwa kuti vanhu vatitsamwira vari kuda kuti nyunyuto dzavo dzigadziriswe. Zvikatadza kugadziriswa vanhu vanokwanisa kuti kutonga kwedu kunetsa.
Tiri kuona kuti sangano renyu pamwe nemamwewo masangano agara achiratidzira achinyunyuta kuti hurumende haisi kugadzirisa zvichemo zvenyu. Muchaita sei kuti hurumende isvike pakugadzirisa zvichemo izvi nokuti tiri kuona kuti hurumende inenge iri kukundikana?
Ndo pandataura ndichiti zvichemo zvedu zvinogadziriswa kana simba revanhu rabatanidzwa pamwe chete. Tichavaka people power kuti vanhu vasimbe pamwe chete vabatane kuitira kuti kana kwakuratidzira kuratidzirwa nevanhu veboka reatus hakusiya zvekuratidzwa neboka rangana kwamacitizens abatana vaita chisungo chimwe chete kuti vagwise nesimba ravo rese kuti vapushe hurumende kuti idilise. Tanga chichitira tatadzisa kumashure uku kurwisa tiri mupata asi takurwisa tiri vanhu vamwe chete tinoona tichikunda.
Iro zuva reWorld Teachers Day iri rinorevei kuvarayiridzi vakaita semi?
Zuva reWorld Teachers Day rinotirangaridza kukoshwa kukosha kweprofession yedu yeteaching. Rinotireyeuchidza kukura kweresponsibility yatinayo yekudzidzisa pasi rose asi richitirangaridzawo zvekuti tine kodzero dzedu dzatisingafanirwi kurega dzichidiwa zvinguva nenguva kuti tifare tiwane tizire kodzero dzedu kuti kana tadziwana tizoita basa redu rakakura rekudzidzisa nyika ingenura njere dzenyika. Takafarawo tisaite masiyandaita tisaite kungobata nekuseri kweruoko asi tibate nemwoyo unoda nekuti tinenge tagadzirisirwawo nhunha dzedu. Saka rinotiita kuti tifunge zvinhu zviviri. Chekutanga chekuti tibhuire kodzero dzedu kuti tidziwane. Chechipiri kuti kana taona kodzero redu dzedu tiasume responsibility yedu yekudzidzisa nemoyo wose kuti nyika yedu ikwanise kubudirira nekuti budiriro inobva mudzidzo yatinopa.